aya mashoko mashoko anotipishe nguru dzei zvikuru isusu semasangano anomiririra zvizvarwa zvekunze kwenyika muno muSouth Africa nekuti chinoitika ndechekuti kunyange ari kuzvitaura asingatauri akatarisana nerusarura rwatinoti zvauri xenophobic speech asi kuti kunoenda mashoko haudzive kuti anozvitambira anozvitambira sei ndo zvinhu zvatinoona zvinoita fuel maxenophobic attacks. It's unfortunate kuti zvakataurwa saizvozvo asi tikada kudzokazve tikati ngatiendei panyaya yekuti kuparwa kwedzimhosva nyaya iyi yakambotaurwa mu2008 yataurwa mu2008 tikakwidza nyaya yacho nekuti right ngatimbofambai mumajere tinoona kuti percentage yemaforeners kana kuti vabva kure iri mumajere vakawanda zvakadii zvatakanowana ikoko zvaishamisa zvikuru nekuti percentage yachoni yanga iri pasi pasi kudarika vemuno macho vemuno muSouth Africa ndo vakawanda vakazadza majere saka kana vamakura vachiti vabva kure ndo vari kupara dzimhosva zvinofanira kunge zvichinozadzikiswa nomumajere kuti vabva kure ndo vakadi ndo vakazara mumajere asi zvakadero hatikurudziriwo kupara mhosva kuenda kuchipatara ikodzero yemunhu kuti munhu akarwara aende kuchipatara ivo vangadai vakangoita zvavakataura ivo kuti takuzotaurirana nezvihurumende kuti hurumende dzine vanhu vari kurapwa kuno aiwa potaiwo muchitibatsirawo pakutenga mishonga kwete kuti vataurire vanhu nekuti vakataurira vanhu vanhu vanopedzisira vaakurwa mudzinzira vanopedzisira vaakuita xenophobic attack mangwana vofuma vaakuchema asi kuda tingangoti is a campaign gimmick inguva yesarudzo yaakusvika vanenge vaakuda kuvhoterwa.
Mune matanho hamuchatorawo here sesangano rinomirirawo zvizvarwa zveZimbabwe muSouth Africa?
Takatotanga kudhara kunyora matanho kuhofisi yavo vaDavid Makura yekuti nyaya yamataura iyi kunyange mataura musina kunangana mune zvakaipa asi matorerwa inogona kuitwa inogona kutorwa mune zvakaipa nevanoteerera havana kunyatsoisa mazwi avo mune zvakanaka zoro ndizuro taiti vahemen mashava meya vejohannesburg vari xenophobic pavaitaura kuti maforeners ndo vari kuita zvakati ndo vari kuita utsvina ndo vari kuita umbavha ndo vari kuhijeka mabuildings ivo vamakura neofisi yavo neveanc vakatoti zvavari kuita hazvina kunaka zvakaipa asi nhasi ndo vaakudzokorodza ti mashoko iwayo saka taakuona kuti maitira vakaita nyaya yavo haana kumira zvakanaka saka takatonyora tsamba kuofisi kwavo tichinyunyuta.
Tinoonawo kuti nyaya hombe iri kuita kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvinge zvichiwanda muSouth Africa mamiriro ezvinhu mune zvematongerwo enyika nezveupfumi kumusha munoona sei musangano wakapera kuitwa nezuro muzimbabwe pakati pesouth africa nezimbabwe webi national commission?
Takabvira kudhara tichiti havadi kubudirana pachena kuudzana kuti iwe zvauri kuita zvazvina kumira mushe saka chinobuda ipapo hatichioni because maripoti auya ipapo takanzwa kuti vekumusha vanga vachikumbira kuti dei matibetserawo nemari yekuti upfumi hwedu hudi hunge huchisumukirawo asi vesouth africa vati hatigoni kukupai mari iyoyo.
Tinozivawo kuti South Africa yakazivisa kuti ichawanisa Zimbabwe mari inoita 55 million rand ichange ichinangana nekubatsira kudzidzisa mapurisa zvichitevera ripoti yakaburitswa nevamoshande yainge yaipomera mapurisa mhosva. Munoona sei danho iri?
Chingange chiri chinhu chakanaka because hapana chinhu chakaipa sekuti isusu tinotarisira kana kuti veruzhinji vezimbabwe vanotarisira mapurisa nemauto kuti ndivo vanganga vanofanira kunge vachitichengetedza saka tinozoona zviri zvinhu zvakanaka chaizvo.